mwenyekiti wangu ndimwe ndinovimba ndimwe ndinodada navo ndotarisira kwamuri mwari wangu mwari wedenga uyai mundichengetedze ndiisei mimba yemafaro mimba yakanaka upenyu hwakarurama